Iki ndicho chokwadi chaicho chaicho. Kubvira pakutanga dei takavhara mabhodha edu takadzivisa vanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vapinde muno, tichidzivisawo vanhu vedu kuti vasavhakache vhakache kunzewo kuti ngadai tisina kumboita chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe. Ndiyo kai yatinoti hierarchy of controls pachirungu. Tinofanira kutanga nokuvhara mabhodha edu nokudzivirira kuti chirwere chisambofe chakapinda muno pakutanga. Ava vokuIndia vakazouya ezvinava vangadai vasina kumbopinda muno. Dzimwe nyika dzatotanga kurambidza vanhu vari kubva kuIndia kwatoziva kuti kuri kubhebha moto nechirwere ichi. Asi munomu vanga vachingovhura vanhu vachingopinda, asi tichiziva kuti vari kupinda vachibva kunyika dzakadero. Ndopamwe patangoshayiwawo good advice neuchenjeri ipapo. Asi iye zvino nyaya yekuvhara mabhodha yavazotaura kuti aiwa hatichadi vanhu vari kubva kuIndia vakaitevedzera zvichatibetsera zvikuru, nokuti ndo first step. Tisati taenda kune mamwe masteps ese atoda kutora mukati menyika.
Semaonera amuri kuitawo, vanhu vari kuteedzera here zvinofanira kuitwa kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere cheCOVID-19 ichi mukwekwe?
Kwete, vanhu havasi kumbotevedzera zvakatemwa kuti titevedzere nguva ine yeCOVID-19. Zvinonzwisa tsitsi, nokuti kupfekwa kwemamaski haasi kupfekwa. Ndinoona kuti izvo imhaka yekuti izvo waro watakaseta kubvira pakutanga wanga uri wrong. Vanhu vanopfeka mamaski kuti vasarohwe nemapurisa, vasabviswe mafaini. Kana kusina mapurisa vanobvisa, kana vakuenda kune mapurisa vopfeka. Social distancing hakuna, tinongoona mutaundi umu vanhu vachingotsimbirirana pamaqueue. Havasi kuzviita nemwoyo wese. Idzidziso iri kushota, uyezve vanhu havasi kuona njodzi yezvinhu izvozvo. Zvino taane nhomba iri kubayiwa, vanhu havasi kuenda kunobayiwa. Chikonzero ndechekuti zvavasi kutrusta hurumende. Taatichitaura neumwe masikati anaya kumareserva uku, anga achiti nhomba kuno hatibayiwi, nokuti isisu tofungidzira kuti hurumende ine zvayakaisa munhomba imomo mumushonga wakashata wekuti izvo kana vhoti yazosvika muna 2023 tinongoita chidzimira tese tovavhotera. Saka zvenhomba hatisi kuzvitrusta. Saka munongoona kuti inyaya yetrust iripo, ndosaka vanhu vasiri kutevedzera zvavari kuudzwa nehurumende iyi kuti vaite.
Idzo nhomba dziri munyika dzinokwanisa here kudzivirira kupararira kwemhando yechirwere cheCOVID-19 yakawanikwa kuIndia?
Pari zvino hatisatane umbovo hwakakwana hwekuti izvo nhomba dzatinadzo idzi dzogona kudzivirira kubva pamavarians manyuwani ariko. Asi zvinotaridzika kunge dzinobetsera zvikuru. Saka tokurudzira munhu wese kuti angobayiwa nhomba dziripo pari zvino. Kana nguva yazosvika yekuti tane umbovo hwakakwana, mascientist atoudza kuti pari kudiwa kabooster dose kemavarians manyuwani ari kuuyaya. Titangobaya mabooster kune avo vakabayiwa kudhara. Saka tokurudzira munhu wese kuti aite step number 1 yekubayiwa nhomba dziripo yezvino, takamirira kuongororo dziri kuitwa kuti tigozoziva kuti pane zvoda kuitwa here zvino pamberi apo.